kufamba ine kutsutsumwa especially nekusafamba zvakanaka kwachiisa nyaya dzemabond notes buto idambudziko riri-connected kunyaya dzefiscal indiscipline yatatiri kuona mugovernment yekuti hurumende yanga yakuenda kunotsvaga mari kureserve bank zvobva zvakanganisa mashandiro ezvemari munyika. Saka dzimwe nyaya yandiri kuona iri kuitika inyaya yekuti central bank redu harisi independent from mapolitical influence nemapolitical pressure. Saka zviri kuaffecta effectiveness yemashandiro aro. Saka dzimwe ndo pane dambudziko hombe ipapa pakuti autonomy normally macentral bank machine dzekuti tinenge achishanda zvakanaka panofanira kunge paine some degree yeautonomy yakanyanya. Central bank inogona kutopfuura hurumende kuti no zvamuri kuita pandizvo zvinoi zvasiri kuitika muzimbabwe. Saka tingoona even institutional legal framework yedu inogavhena kushanda kwemacentral bank inofanira kunge ichisimbaradzwa vakwanisenge vachiva moautonomous and independent.
Asi muchitarisawo kunyaya yemabond note vamangudya vakambenge vakaimbisa kuti kana akakundikana vanosiya basa, tingati herewo kuramba vachiri pabasa kwavari kuita kuratidza kuti mabond note ari kubudirira?
Ano mabond note haana kuunza pundutso kunyika, inge ndo atotipinza mumatambudziko atiri. Hongu wereserve bank ari kutaura kuti iwo maexports edu atikwirirei, but kukwirira kwemaexports hakusi kukonzereswa nemabond notes, kuri kukonzereswa nekurapera mvura yakatinaya zvazviri nani, zvakaita kuti mafarmers edu anga achirima achiproducea more output. Saka hapana kundutso yakanyanya kunzwa nemabond notes. Even minister wefinance wakataurawo mashoko mamwe chete iwo ekuti mabond notes akakonzeresa uye akakondributa kune mamwe matambudziko atiri kusangana nawo.
Toti vamangudya vamuka rimwe zuva vachiti ndasiya basa kana kuti vazosiyiswa basa, munotarisira here imi kuti mumwe gavhuna akauya pane zvingashanduka?
Hano handioni unless tatostrengthena mainstitutions edu, makey institutions, unless hurumende yaintroduca fiscal discipline yekuti vanoreducea nyaya yemarunaway recurrent expenditures, hapana chinonyanya kuchinja.